Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera chivabvu 16 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva yaisina kutara. Mumwe mubereki wemadzimai eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chiri muHarare okurudzira masangano eUnited Nations nemamwe kuti apindire muZimbabwe. Gweta remadzimai matatu anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa rinoti madzimai aya akakuvadzwa zvikuru. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yawedzera mazuva ekuvharwa kwenyika kwenguva isina kutarwa kutanga mangwana manheru apo panga pachipera level 2 yakanga yatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Nezuro, hurumende yakazivisa kuti vanhu vabatwa neCOVID-19 vanga vava 42 uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Hama neshamwari dzaenda nhasi kunoona madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa ayo ari kurapwa muchipatara chemuHarare zvichitevera kutochwa kwaanoti akaitwa. Madzimai matatu aya muzvare Johanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova akaudza hama dzavo nezuro kuti akabatwa zvisina kunaka mushure mekupambwa kuWarren Park ndokuzobva anosiiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Tabata baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Zviri kuita kunge zvinoda kuita nani asi vana vari kurwadziwa, vana vakakuvara. Inini sababawo ndiri munhu wemurume, sometime I kind of ask some of the questions but mwana akataura kuti zvandakaitwa dhedhi hazvina kumira zvakanaka.
Sevabereki vaChimbiri ndapi matanho amuchatora?
Tichaita kuti kana varipo veUN kana veAmnesty International vanotora mapurisa kuvaendesa kuNational Criminal Court ngava uye I'm prepared to give evidence. Yes, zvakaitwa vanava nezvandakamboitwawo neni as a witness. I'm a witness to police brutality. Ndinotori nenyaya navo mapurisa ivava dziri mumakotsi zvakare. Ndakatongorohwawo zvangu ndipa service station zvakare. Havachisiri mapurisa ari kushandisa police charter because vari kutorova ende vanozviita, vakazviita. Haukeni epolisi kana kuti munhu womupurisa anotora mwana wasunga achiti iende kupolice station onomuita hand over kune bere ririda kudya nyama. Mupurisa chaiye chaiye, police charter haidaro. Mukuru wemapurisa matanga wacho is responsible because hazvifaniri kunge zvichiitika. Even officer commanding part time yacho is also involved. Bhozi zvinhu zvakaitika izvi kai kontrola anenge aripo anofanira kunge atoziva kuti pauya zvinhu zvakadai so hazvaifanira kunge zvakaita.
Tiri kunzwa kuti vana vakachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here?
Ichokwadi, ndinawo mapurisa umwe mukadzi vakadzitiwa nomupurisa varume 2 ari panapa. Mumwe acho ari kuzviti sejendi ari panapa. Yakatonditarisa panapa mupurisa. Ndinaye ndiri kutori pachipatsara pacho. Anofunga kuti kunyepa ngave ndiri pano ini inonzi Chimbiri, mapurisa ari panapa.
Saka vari kuvachengeta vachiti vari kuvachengeterei?
Neniwo I'm puzzled, ndikutoshamisika, ndikutokachamadzika kuti chikonzero chavari kuuya panapa iyo ndoo vakauraisa vanavo, ndoo vakaita hand over kumagandanga akanoda kuuraya vanavo. ndio vakuchiuya manje kuda kuchigadha vana. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndakambozviitwa izvi, vanogadha kuti kana vapora vazovasunga so that vazovashaya. Ndio zvavari kuitira kuti varambe vakagarira vakuru vavo vanonzi vachiziva nyaya. Saka varikuda kutsvaga nyaya dzokuzovapomera kuti vakaita zvakati. Hapana kana nyaya yavainayo mapurisa vakakonzeresa vakakuwadza vana. Saka kana pachinzi paine nyaya, kuroti nyika haichisina hurumende, kuroti hapachisina mapurisa, kuroti nyika haina constitution, bhozi police charter inotaura kuti mapurisa anofanira kuchengeta constitution. Saka kuchengeta constitution kunoreva kuti munhu apara mhosva anoinvestigatewa, then oendeswa kumatare edzimhosva. Ndo zvandoziva inini, havasunge munhu kuzonoinvestigata. Ndinifunga kuti vane mhosva nokuti vapiwa instruction nevakuru vavo vari kumahofisi kunonzi kulaw and order. Law and order ipolisi iri mukati mepolisi, asi iri ZANUPF.
Semhuri vachimbiru muri kunzwa sei nezvakaitika kuvana izvi?
Mhuri yangu yese izvozvi haisi kuita zvakanaka. Madzimai angu izvozvi vari kuchaya vachimhanya mutoireti. Mwana wangu is the only girl which I have. I can feel how she is feeling, mama, mukadzi wangu. Vanin'ina nevakoma vake nehanzvadzi nehama neshamwari, dzese right now they are in a critical stress and strain. Vatotraumatized. Sisivu, nokuti mapicha azara nyika yese. Ivo vanto nemaobservisa vari kungoona mapicha iwayo, vana vachichema, vana vakakwara vachiita sei. Handikwanisi kuti ndiburitse mabhurugwa emukati evana kuti muone kuti vana vakaita misa mabhurugwa avo neropa ravakakuwadzwa. Ndinenge ndakukanganisa hunhu hwedu hwechivanhu panyika kuti ndiite hunhu hwakadaro. Asi madzimai enyika ino aifanira kuchimuka zvinezvi. Iyi ndo nyaya inonzi inopindirwa nemadzimai, vanozviti madzimai.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti vakamirira kuudzwa zvokuitwa nevanhu vavari kumirira kuitira kuti vatore matanho, asi vati pavaenda kunoona madzimai aya vanga vasingakwanise kutaura sezvo vanga vapiwa mushonga unodzosa marwadzo. Abduction Bhamu, Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunare vari muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch rinoti riri kushushikana zvikuru nezvakaitwa madzimai matatu eMDC. Tabata mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Vaitaridza kuti vaive nemarwadzo akanyanyisa uye vakakuvara zvikuru, saka vaisakwanisa kukurukura pamusoro pezvavakanga vasangana nazvo. Vaiti vachingotanga kutaura muromo mumwe chete votanga kuita kuchema. Saka takaona zviri nani kuti vatange vamboongororwa nanachiremba kana vachinge vasvika pachinhano chekuti vavekwanisa kutaura, tochizonzwa kuti zvakamira sei paipapo.
Segweta riri kumirira ivo madzimai aya, ndapi matanho amuri kuronga kuzotora?
Danho rekutanga nderekuti vatange vaonekwa nanachiremba vapodzwe zvemarwadzo avainavo pari zvino. Danho repiri nderekutsvakurudza kuti zvii zvakaitika kwavari uye vakanga vakavatapa ndanani, vasungwa here, vabatwa here nezvavanofanira kunge vachiitwa nemutemo chaizvo. Danho retatu kunenge kwava kuchizonzwa kune ivo vatatu ava kuti zvimwe zvavanofunga kuti tiite mberi ndezvii. Asi chakakoshesa pari zvino ndechekuti vatange varapwa, totsvaka nzira dzekuti tizive nadzo chokwadi chekuti zvii zvakaitika kwavari nekuzoona matanho anotevera kubva ipapo.
Tiri kunzwa kuti madzimai aya akachengetedzwa nemapurisa pari zvino, ichokwadi here ichi?
Hongu kune mapurisa ariko akavachengetedza. Pataikurukura nemapurisa pane zvazvo vakativimbisa kuti havana chishuwo madzimai aya, vari kuti vepo kwavo vari kuzokuchengetedza vatatu ava kuti pasaite mumwe angangoda kupara mhaka pavari.
O, mapurisa angatizvo pasaite vamwe vanhu vangazenge vachida kupara mhaka pavari, ivo vamuri kumirira vachiti vakazviisa mumaoko emapurisa vakazoburitswa mumaoko emapurisa vachinoendeswa kune vanhu vakazonovatocha nekuvashungurudza?
Ivo kutaura kwavatatu ava havasi kutoda zvachose kuona chinonzi mupurisa, nekuti vari kungoti vakaona mupurisa vototanga kuchema kuti ndine makatiita zvatiri nhasi izvi, ndine makatitapa, ndine makatirova, ndine makatimbunyikidza mbozero dzedu. naizvozvo hatina kusununguka kuti munge muripo padhuze nesu musi kutichengetedza asi kuti ndine murototikanganisa nekuvhirengedza utano hwedu asi takazongotaurawo navo tikati pari zvinezvi kunyange henyu muri kutema hamuna kusununguka kuvaona ngatichiwiriranei kuti panoita distance yekuti ivo vaongororewo zvavaroda kuongorora nekuti asi wese mupurisa akanga aripo asi wese mupurisa akazviita saka chatakangokumbirawo kuvakuru vemapurisa ndechekuti kune vacho vari kunze vauye vachivachengetedza ngavange vari vanhu vasinei nechekuita nenyaya dzakadai
mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kubritain Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi nezuro mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyat vakati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa13 chivabvu maererano nemafambiro emadzimai matatu aya kubvira musi wavakaratidzira kuwarren park
sesangano rehuman rights watch tinoshushikana zvikuru nekusungwa kupambwa nekuzoshungurudzwa nekurowa zvakaomarara kukaitwa madzimai matatu kuMDC nemhaka yekuti vainge vari mumaoko emapurisa pavakatorwa paroadblock pashowground ndokuendeswa kuHarare Central ndokuzotorwa nevanhu vasiri kuzivikanwa mukati memapurisa kuendwa navo kwamuchapondwa kubhindura kwavakanoshungurudzwa hazvifaniri kunge zvichiitika kutyoro kwekodzero dzevanhu uyezve tinotarisira kuti hurumende iite basa nemazvo nekukurumidza ibate vanhu vakaita izvi nekuti nyaya yekupambwa kwevanhu vachishungurudzwa inyaya yaakuita mukurumbira muzimbabwe zvaisamboitika makore esapfuura
munoona here hurumende yezimbabwe ichibata nyaya iyi sezvinotarisirwa nepasi rose zvamuri kukurudzira izvi
kwete tikaona mucherechedzo wekuti panguva yapfuura vakawanda vamwe vakapambwa vakashungurudzwa vakarohwa zvisina kana mumwe chete akasungwa tinosanganisira vana tatenda mombeyarara vana samantha kureya anonzi gonyeti vana obet masaraure nevazhinji vese ivavo hapana kana mumwe chete zvake akabatwa nemhosva yekunzi apamba vanhu zviri kuramba zvichiitika madzimai matatu emdc vakatorwa paHarare Central Police Station mukati memaoko emapurisa zvoreva kuti zvichida pane vamwe vari muhurumende vane ruoko panyaya iyi ndokusaka hurumende yezimbabwe isina shungu dzekuti ibate vanhu ivavo tochikumbira sangano reUnited Nations vekodzero kuti vapindire vataure nehurumende yezimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu ikurumidze kushanda kuti zviri kuitika izvi zvisaitika mweya rudziyiwe kuti munhu anoshungurudzwa zvakadaro achirowa zvakaipisisa achiita seachapondwa kuitwa kafira mberi mukati menyika yezimbabwe nemutemo hazvifaniri kunge zvichiitika zvachose
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane mataro here amuri kutorera hurumende yezimbabwe
hongu chekutanga tikuvakurudzira kuti vaite zvakanaka zvakarurama nekuti kodzero dzevanhu vese vana vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika ndochatiri kuramba tichitaura uyezve tiri kutaurawo pasi rese kune vanhu vesadac vekuafrican union vekuafrican commission on human and people's rights vese vangateerera zvavo kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe hakuna munhu anoda kuti mai vake kana hanzvadzi yake ipambwe nenzira yakaitwa zvakadaro igoshungurudzwa nezvatiri kuona zvakaitwa kuna johana mamombe cecilia chimbiri nanetsai marova hazvifaniri zvachose kana kuine vanokwanisa kubatsira ngavataurewo nevari kutungamira nyika yezimbabwe kuti vanzwe tsitsi varemekedze kodzero vachengetedze zvizvarwa zvese zvezimbabwe nenzira ine hunhu inoremekedzeka
iko kupambwa kwevanhu kuri kuitwa munyika kunorevei kuhurumende yavaemarson munangagwa
mwekwavanhu kunongoreva chete kuti hapana remekedzo yekodzero kana yemutemo uyezve zvainzi mutangiro mutsva wenew dispensation aingova manyepo kwaingova kutaura hapana chokwadi chiripo zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti vazhinji vari kuzvionera kuti nyatwa iri kuonekwa nevana vezimbabwe inogona kunge yatopfuura zvakapetwa zvaiitika panguva yavamugabe ndodambudziko guru hurumende ngaiite ngainzwe tsitsi ngairatidze mwoyo wekubereka iite kuti munhu wese chero vanopikisa varemekedzwe nekuti ikodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo renyika hakuna kushungurudzwa kwakadai kungatendedzwa pasi pemutemo zviri kuitwa hazvifaniri kuinge zvichiitwa. Hurumende ngaimire pachokwadi, iremekedze mutemo, iremekedze bumbiro, iremekedze vana veZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana zvasvika muZimbabwe nhasi zvichibva kuSouth Africa sezvo upenyu hwanga hwashata munyika iyi zvichitevera kuvharwa kwakaitwa South Africa nepamusana pechirwere cheCOVID-19. More Blessing Munjoma anoti panyaya iyi. SA Report Munjoma.
Vanhu vatakurwa nhasi mangwanani pane vanhu vakaremara 44 avo vanga vachirarama nekupemha mumigwagwa iri muSouth Africa. Chirongwa chekutakura vanhu ava vachiendeswa kumisha yavo kuZimbabwe chiri kukokerwa nesangano reInternational Organization for Migration rakabatana nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe nekambani yavaJosphat Skosana yeBig Time Strategic Group. Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa va David Hamadziripi vati kune vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu vakakumbira rubatsiro kubva kumuzinda wavo. Va Hamadziripi vati pavanhu ava pane zviuru zviviri nemazana matanhatu vaida kuyamurwa kuti vadzoke kumusha. Mutauriri wevakaremara ava va Lazarus Chinara vati vanofara zvikuru kudzokera kumusha sezvo vanhu vakawanda vari kushushikana nemabatirwo avanoitwa pamuganhu weBite Bridge kudivi rekuSouth Africa.
Kuti inini vapakatanga lockdown takanga tichingokumbira mabhazi kuembassy, but takanga tichashaiwa tichida kuenda kumusha. Saka tiri kuti tiri kutendawo embassy nguva ino nekuti yazotikonzidhawo ikatipa kuta vanhu zviri kuenda kumusha, zvisinei hazvo kuti pazongowane zvimwe zvipingiridzo kuti vamwe vedu zvinhu zvavo zvazodhindwa zvisirizvo. Mumwe wacho aisirwa mawani yeban, but nyaya yacho pairi kunetsera ndeyekuti vaigozoya kuzokodhindisa sei iwo mabhodha akanga akavharwa. Saka ndopatiri kutishungurudza ipapo, takaifungira kuti pamwe zvinhu zvichangokonzidwawo kaka pari kutishungurudza ipapo.
Vachinhara vati vange vachitambura muSouth Africa nekugara mudzimba vasina chekudya vatenda sangano repasi rose reIOM muzinda weZimbabwe neruyamuro rwavapiwa kusanganisira muzvinabhizinisi vaSkosana avo vabatsira nemabhazi ekuti vafambise. Asi kunyange hazvo vanhu ava vari kufara kudzokera kumusha, vazhinji vavo havachabvumidzwi kudzoka muSouth Africa kwemakore anosvika mashanu nekuda kwekuti vakapfuuridza mazuva avo ekugara zviri pamutemo muSouth Africa. Vachitaura neStudio 7 vasati vasimuka amailowe Dadirwai avo vanobva kumashava vati havasi kufara nedanho rekuti vana vavo vacharambidzwa kupinda zvakare muSouth Africa kusvikira kwapera makore akatarwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri webazi rinoona nezvemukati meSouth Africa vaDavid Hlabane kuti tinzwe pamire hurumende yeSouth Africa panyaya iyi. Pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19, vose vanopinda munyika vanombochengetedzwa kwemazuva 21 chete vachiongororwa kuti havana coronavirus here. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo, Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai vari pasi rose vanova zvizvarwa zveZimbabwe vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu kwavari panguva iyo nyika dzakavhara nyika dzavo uyezve vanhu vari kuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana.
Makadini zvenyu vamwe vese vateereri naTete Marvelous. Ini ndinoitwa Clara Chiera Shava. Ndinobva kushurugwi kuchachacha asi ndiri kuno kuJoburg. Shune marara miro edu ne COVID-19 ne vana. Tunaona kuti tukurarama upenyu wakaoma kuti vana vanenge vari kumusha isituri kuno kumabasa. Asi machallenges atave nawo ndiye pakutumira chikafu. Iko zvino kune vakavhurawo zvekutumirisa grocery kumusha, but zvine machallenges ekuti vana vari kunorarira kumakiu vari vega sesu tine machild aid. Vana vanonorara, inini vana vangu vakaenda iri Monday vakazopiwa chikafu on Wednesday. Ndatoita zvekutozofona ndakutoti ndakutofonera polisi kuti zvinhu zvamuri kuita magovera muri kuita chikafu chatinenge tabhadhara mari haasi kuita. Saka machallenges atiri kusangana nawo pavana vatinenge tichitatumira chikafu chatinenge tabhadharira mari havasi kuchiwana nenguva. Vana vari kutambudzika vari mumakiu. Makiu achona akunge zvakuita bribery, zvinove zvinhu zviri kutiomera zvisingamboiti. Ukati ubatise kune vematrucks vari kuenda, vanhu vachona havasi kusvitsa zvinhu nenguva. Vana vanozogona kuwana chikafu after 3 weeks kana kusawana zvimwe zvinhu zvaunenge zviri mukati memabhegi aunenge watumira. Saka machallenges akatiomera sevanhukadzi tinenge tine mwoyo wekubereka kuti shuwa mwana wako aite 3 days asiri pamusha, asi mudondo achirara nenzara, achirara ari mukiu nechando, zvinorwadza, zviri kutiremera zvisingamboiti.
Yeah, muri kutaura ivana vamai vangu yakaoma. Kaoma zveshuwa. Hazvisi nyore kuti chirwere ichi kwachakatanga kuChina kwacho ikoko. Hachina kumbovarapwa chichipera, tiri kunzwa tichatangazve. Asi muno muZimbabwe votiunzira futi maChina iwawo. Kwachakatangira kwacho ikoko. Ionza madokta wavo anorapei zvachinonzi hachina mushonga. Vanenge vachimboita sei because kunoko kwacho vakataura kuti hanzi chikakubata chirwere chacho gara kumba. Ugare kumba ikoko pako wega handiti. Saka madokta aya auya kuzoitei? Vaya kuzobata rei? Zvakangooma mufunge zvinoitwa nehurumende yedu muno muvanhu vamwari. Zvakangooma, remember kuti last year and last year but one vaida kutorera vanhu vekudomboshava. Domboshava yese yezvinzi inzvimbo yemachina kana muchiri kurangarira. Zvakangofanana naizvozvi kuti vachangoti futi izvozvi kutirapa kwavayazokubatsirai. Saka tinovapa zvechimwe chine izvozvi pamwe pane chavakatopiwa chatisingatozivi muno. Chazongoona flag yachinjwa muno muZimbabwe. Chazongoona flag yachinjwa vana vamwari. Zvakangooma, takungokumbira nyasha. Izvozvi izvi zvino kudhura, hazvisi kutengeka vana vamai vangu, hazvisi kutengeka sugar 3 US. Kuno kuUS yacho haiwanike zvokudaro. Mari iri kwebhondi. Bhondi racho kuti uriwane iri keshi, undoriona maiko keshi. Ndokunge washingiririsa kutsvaga tsvaga timaparty time twacho, kati uchienda mazuva ano vaakuchirambawo maparty time acho nenhau yekorona. Munhu anenge akuti aiwa chimbogara. Zvakaoma vana vamai vangu, ngatingorambei tichinamata. Mwari vatiitire nyasha nekuti patava pacha pasina kumira zvakanaka.
Ndinoti wamai mwoyo, ndinogara kuPretoria kuSouth Africa kunoku ndokwatiri. Nyaya yeCovid iri kutishunguruza zvakanyanya. Nokuti izvozvizvi takangogara hapana chatokwanisa kuita. Unotogara kuchengetedza upenyu hwako wakazvigarira mumba mako, nokuti ukada kubuda kuinda kunze uko zvinobva zvako zvounowana wazobatwa nechirwere chacho manje. Saka takatogara, asi zvinotirwadza manje ndezvokuti vana vari kumusha hatina access yekuti tigone kuvatumira chikafu. Saka samai zvinhu zvinorwadza, unoe uchingofunga ndopanobva pasvika pfungwa manje taakufunga zvakanyanya kuti ko zvichasvika kupi, nokuti vana sesu ana mai tinonyanya kurwadziwa zvikuru. Zvinhu zvinotirwadza izvozvo, asi tinongoti vanhu vamwari ngatinamatei, zvichapfuura. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ngatirambei tiri pamunamato, tichishingirira semadzimai tichinamata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutedzenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana neveruzhinji munguva ino yelockdown. Vari kuchema kuti mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwidzwa zvekuti vari kuchema-chema nedambudziko iroro. Kunyange hazvo hurumende yakanga yakurudzira kuti mitengo yezvinhu idzoserwe pane payaive musi wa25 kurume gore rino. Vezvitoro vanonzi havana kutora matanho iwayo. Kuti tizeye nezvematambudziko aya, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera. Vakuchera, mungatanga nekutitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzemitengo yatiri kunzwa kuti iri kukwira vanhu vachinyunyuta.
Chanyanya kukonzera kukwira kwemitengo inhau yekuti mari inodiwa kuti inge ichitenga zvinhu izvi imari yekunze kwenyika. Sekuziva kwenyu, zvigadzirwa zvinotengeswa muno, maraw materials acho mazhinji anowanikwa kunze kwenyika, nezvimwe zvinototengeswa angava mafinished products anowanikwa kunze kwenyika. Saka kukwira kunenge kuchiitawo dhora pamusika mutema ndokunokonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire, nekuti vanozotengesa muno vanenge vachida kuti vatenge mari iyo yekunze kwenyika kuti vakwanise kusupplya. Mari yavanokwanisa kutenga kureserve bank zvikuru sei takatarisa iko zvino kuti nenyaya yecoronavirus hapana mari yakawanda iri kunyanya kupinda muhomwe, ishoma pane yavanenge vada kuzoshandisa kutenga zvinhu zvekutengesa muno.
Takaona mwedzi wapera hurumende ichikurudzira vezvitoro kuti vadzosere mitengo payaive musi wa25 kurume. Pane zvakaitwa here nevezvitoro kugadzirisa dambudziko iroro kukwira kwemitengo yezvinhu?
Hapana zvati zvashanduka panyaya yemitengo, ichingori payanga iri. Even hurumende yaita announcement iyoyoyo kuti mitengo inofanira kudzika. Chatinofanira kunzwisisa ndechekuti ndinoona kunge hurumende iri kutya kuisa maprice controls ichizotyira kuti zvinhu zvingazowedzera kushayikwa pashelf. Saka kwanga kuri kungotaurawo kwekuti vanhu vaone sekuti hurumende ine zvairi kuita, asi zvainokwanisa kuita chaiyo chaiyo panyaya dzemitengo idzi hapana. Zvikuru sei nekuti havana rimwe danho ravangatora kunze kweremaprice controls, asi vanoziva kuti danho iroro rinokwanisa kutozokonzera kuti zvinhu zvimire manyama amire nerongo kudarika zvaziri iko zvino.
Tiri kunzwawo kuti zvimwe kunze kwekuti zvinge zvichikwidzwa mitengo zviri kushayikwa muzvitoro kana vezvitoro vachinge vasina kukwidza mitengo yezvinhu izvi. Ndezvipi zviri kushayikwa muzvitoro pane ine nguva?
Zvava kunyanya kushayika zvinhu zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva, atingati mabasics, anosanganisirawo zvinhu zvakada kuita setsvigiri, mafuta ekubikisa, upfu hwatagara tichiziva kuti huri kushayikwa. Ndo zvimwe zvezvimwe zvaakushayikwa pamashelves.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yangu inini ndeyekuti dai panga pagarwa pasi zvoonekwa kuti toita sei nenyaya yemitengo dzakasiyana dzedhora, kuti reserve bank inenge chiri dhora riri pa25 asi kune mimwe misika isiri reserve bank dhora iroro ratova kuma45-50. Ndipo pane dambudziko guru. Chimwewo chatinokwanisa kuita ndechekuti tiedze kuti zvizhinji zvatinoshandisa tinge tichizviwana muno, togadzira zvinhu zvedu tisingatengi zvinhu zvekunze. Asi izvozvo zvinokwanisa kutora nguva yakareba kuti tizokwanisa kugadzira yatingati value chain inoita kuti zvinhu zvakadai zvizoitika zvekuti zvese zvatinoda tinenge tichizviwana muno. Chakakosha ndechekuti ava vanotengesa vange vachikwanisa kuwana mari nenzira dzakada kuti chipei dzisiri dzekuenda pamusika mutema kuti vakwanisa kutenga zvinhu nekutengesa. Asi tichigadzirisawo industry yedu kuti zvizhinji zvimwe zvatakutenga kunze kwenyika semafuta ekubikisa nezvimwewo zvakafanana nematishu nesipo zvinge zviri zvinhu zvinokwanisa kugadzirirwa muno mune kuti hapana chinotadzisa kuti zvinhu izvo zviitike.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakuchera. avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera kuchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com ini ndini rechoto ndiri muwashington dc
sokuisika ndisendaba ku voa ndebele
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 16 ngoNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela kube kubeka kathe uMongameli ukuthi kuzavula inxa sokuthekwa kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo. Konokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi at what level asikathola ama testing centers.
Amalunga ebandla leMDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokho esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele.
Lokhu besakhangi amadokotela kodwa sifunekani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba Mongameli uPresident Chamise Chilo uzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephatha ngalunganga lulungisizwe.
Sizaxoxa lomnumzana Khalipani Phukeni webandla leMDCT kanye lonkosazana Otilius Banda owayibika ejele wona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla umongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni belokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo enkampani yezupho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili i-42 elizweni njalo ababulewe ileli gcikwane belokhu bebane. Umongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala ubuso ama masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kaMongameli Mnangagwa.
Kufinde sinanzele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiwo wonke aphonge uvula nje. Lezi kolo ngananzela ubekubeka kathe uMongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga labhalayo primary, secondary kanye la kutertiary. Konokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzela. Kodwa ke sisuke singantwa siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikathola ama testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta. Lanxa izikolo lezi zathi zivule bekuyisifiso sesothi ngathi umntwana wonke uzathi efike esikolo atestwe sibili ukukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbela nxa sesuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba sokungaba lengozi yokuthi kungavula izikolo omunye umntwana oyedwa ngabuyela lo mkhuhlane nxa ungasatestwa ngakudla kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lonke nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele sibize sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa sikhangele eZimbabwe in particular amanani aloke siye qansa ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile kuvulwe okuthize nje obumongameli kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu
siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakobulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi
abahlali bakobulawayo besingathi zakhamiza kobulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi kanti sesikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamachumi amabili lane singathi lilangeli lodwa phakathi kweviki kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga kodwa nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza ke lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza azayefika omunye umvulo umbungawakha ngolwesibili walondoloza kuze kuyefika olunye lwesibili so kube abantu begeza izandla zokufana nokuthi badlalisa amanzi amafitshane ke sikutshoyo ukuthi i-city council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi kobulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kadesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle sokumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa ke akusenzeki khonokho khonokana kusuka kufaka abantu bakobulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxa sikhangela umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19
lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela se-Parktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo ehlukuluzekile amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa.
Esikwazi ukuthi bakhanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhange amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza izinto ezifana lazenezi ngoba akusoze kulethe into enhle elizweni.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libona ingane amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona ngalo mapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba kulolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqwetha ebandla akhangela ukuthi athola ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazilihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le International Criminal Court.
Lithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la ayazenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhuluma iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezanu PF. Siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu, baqhambela abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017. Sebebone ngani kuyabasiza kakhulu. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngitsho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha inje fihle umphini. Siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu, njalo kaqhubekelisa isizwe kathi le-Afrika lusiya phambili. Ngakho khona oko kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho, njalo ukuqamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho. Njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi labo abathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo elifana naleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni obukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseleminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa
mshweshwe. Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu, njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende, ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela kuwa-20 eGwanda South, lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwaholayo awonakele.
Besithi yena ukudla kwakulinywayo injani amabele aboliwe, so ke besicela likukorrekthe khona lokho masinyana. Bebekhala ngokubana amabele anjani awonakele. Kasinikenini wonke umuntu, as government kasikhethi muntu, ngabe uyizanu PF ngabe uyi-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uNkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha lwe-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615.3 metric tons, which is around 13,026 houses, engathi sicela ukuthi ziedelwe on the 9,000 lesiyifidayo so that we get to around 22,000 houses. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in, especially sikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwa ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kaSkomichi.
siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela ufanaka kungikwaneli kungani kulutshwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo ikakhulu ama-suppliers ethu asebesikhathi engasiphi impuku ngeyi ngumkoko lozaphalaza.
UNkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNyandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi thina senelisa ukugola amacimbi abengenelisanga hayi kunzima. Sikhangelele futhi lasenhleleni ezigolisayo siholisa abantu abadala i-social welfare hayi thina abatsha hayi kulobuzima siphila ngamacimbi sibe sithintanisa echukela ngempuphu yikwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela le ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali ebantwini special abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama. Izingadi kade sile zingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Kusenjalo kolunye udaba osoluthe izakhamizi emathiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesiphanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakele itshefu ekudleni. Sixoxele ukhansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuviki zonke kubhubhe abantwana ababili laye uviki zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanisele ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ungasungaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthiwe kule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalindele ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili akukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje kodwa ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kube babesesimweni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingayi litshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Siyabonga mphakathi, ngelela abalaleli emakhaya.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kahle kodwa angiyazi ukuthi kulama restrictions awe-COVID-19. So leyo Congress izoyenzeka mangabe ama-restrictions ezophakanyiswa. Kodwa ama-restrictions mangaphakanyiswanga, National Council last week ihlalile nge-Saturday yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court yocela ukuthi i-implementation of judgment that 3-month period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani, kodwa angiboni phela ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya, manje ungasitshela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi bazabuye?
Bakhona abathi bazobuya kodwa nje angiyazi into zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhuluma okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. Abanye sizoqhubeka lokhu esizama ukubabonisa ukuthi kuqakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angikabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandelwa kodwa yini bazelegitima futhi besiya emakhoti. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele kodwa yaze begijima kuyo bafike bacela ukuthi hayi sicela lisize kanje kanje. Kodwa akunjeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expect ukuthi laba abarestrictwa i-judgment yakho bayenze njani bona bayihloniphile i-judgment bona bangayihloniphi i-judgment yakhe i-NSTU.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi. Nginokuyikhuluma le nto ngizoyiphinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment njalo abafuna ukuyilandela. Bona aba abantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani kwakathesi ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudonselana?
Yebo, angithi bathuka baya enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yakho ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bethi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe. Ma isikhupha i-judgment evumelana labo, hhayi sebejabula ayisakhethwanga. Ma thina siwina kuthiwa thina sincedwa izanu. Bona ma bewina angazi kumbe bona bakhuluma into eyiyo abayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu ibancedise angazi. So babanika okubizwa provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke si-challenge ke then bese kusiya ecoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interpretanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance ne-minister of justice. So ngoba nathi siyathintela lapho ke sesitshela i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it ngesilungu babiza bethi i-joiner. So sithe nathi sifuna ukuba i-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalalele emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilanga.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Otilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangulube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba. Kuyabe kungela mafutha, vele le mbhidi yangkhona iganyuliwe. Lokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thizi ekhami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa i-collective punishment. Lisho ukuthi litshaye lonke. Kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzani?
Nabe sibala njengabantu labanavele abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle ubone ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhaya. Amanzi kama ukugeza hayi akhona. Xa izihlobo zakho zitheza kuphathela isepa konke hayi uyenelisa ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso. Uwatshe iyunifomu yakho. kodwa onevele ngikho angayimfumo. Iphiwa ibe enye inyangkhona iyabe idabukile. Ukudla ekami iporishi liyabuya liyabe lingelathukela, kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi. Okwesitshebo vele kudliwa ispinishi nsuku zonke nje emini, ntambama ngamatshani. Ibhinzi ziyabe ziziqhwathele emanzini zaphuma.
Wasuka sokutheni ekhami ususiya eChikurupi, njalo kwakunjani khona ngale?
Ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lisina. Ngathi ngiyabuza isizathu, u-officer in charge wanjela wathi akulasizathu, yi-procedure vele bayakwenza emajeli uku-transfer abantu. Ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba banala betsheliwe ukuthi banjani bayahamba, nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami lokuthi ngigeze ngalincitshwa lonke ithuba leli.
Kodwa khona eChikurupi kwakunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantwini abomama. Kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi, lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele uhlale uthole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni la ngapha ekami, iChikurupi nganile siphatho esingcono kakhulu, njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Liyasebenza nje okufana naye nxa kungathiwa liye engadini, njalo liyabe lilima ukudla kwenu elizakudla. Khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ukusenelisa ukuthi ungaya ekliniki nsuku zonke, uphiwa amaphedi amabili. Lesepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo? Kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe lezigelekeqe?
Ngihlala labantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class, ababebizwa kuthiwa balamacakhulu kakhulu. Nami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years, ngakhitshelwa 1, ngasala ngile 6. Ngahamba layo ngafika ngale Chikurupi bangikhiphela futhi ezinye i-2, kuthiwa ngikhitshelwa futhi enye i-130. Bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Ngagcina sebese-central besusiwe eChikurupi. So ukubonana vele besingenelisi ukubonana le ukuthi ngibe kwazi lapha abakhona baphilile umba baphilanga. Lakathesi vele lanxa ngihleli lokhu kungilimaza emphefumulweni, ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izemezi, singabe sihlele kwezohlangothi lwezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe? Bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngahanda engabatholanga besendlini, sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkami la engabi le mlando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma, ngoba le minyaka le ababeyizile ibahlukumeza. Lokuthi nje uqala impilo usuke wasuka okwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe ulezinyalo njalo awuhlukuluzwanga?
Okokuhlukumezwa andihlukumezanga, khonokho nje ukuthi sanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare. Lokufika ngasebenza nzima engadini, ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi, khanya kwandimazithuka. So yizo izinyalo engingathi okwakathesi ngilazo. Umuntu okade ehlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Otilia Sivanda osanda ukuphuma ejele lekhami leChikurupi Maximum Prison.
Ukuziphetha iza namhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.